Zware 21st Federal Movement iri iraitipedzera mari mamiliyoni nemamiliyoni vana veZimbabwe vachidya nhoko dzezvironda vachinhonsosve nemuromo asi vamugabe nevamwe vavo vachidya mazimari akawanda. Iko zvino Mugabe abva, hatisi kuda kuti zuva iroro richitidhurira zvakare. Mugabe pachake haana kumbobvira ati zuva iri iholiday, asi vamunangagwa wabva watoenda kumberi kwawa Mugabe wabva waisa zuva iri seholiday. Izuva rekuti industry haishande, mashops haavhurwe, uyezve vana veZimbabwe havashande. Saka izuva rinodhurira nyika zvokuti, saka ndicho chimwe chinhu chekutanga chatanga kushaishwa naPresident Munyowani. Kana vachida kukudza Mugabe saizvozvo, zvinozoita sei kuti vateedzera mapolicies ake? Zvinoreva kuti iona Mugabe isemusemu, asi chikurukuru ndechekuti vana veZimbabwe vabirwa zuva rekuti tigadzire upfumi hwenyika ino. Tinotokamisa nazvo izvozvo.
Sebato, mune zvamuchaita here kupikisa kwamuchaita zuva iroro?
Isu zuva iri hatiri cherechedzi nokuti izuva rakazvarwa mudzvinyiri wechipenga muZimbabwe ino, Robert Mugabe. Akauya zvakanaka achibva kuhondo nevamwe, asi akazoita agara akauraya upfumi hwenyika kune vanhu vazhinji vakaroa munyika muno pamusana pake.
Saka nzira dzamungakurudzira nadzo vamonzora Sebato kuti vaMugabe vanga vachicherechedzwa nadzo ndedzipi?
Vanocherechedzwa mabhuku ehistory kuti kwangu ina Mugabe, kwete kuti vana veZimbabwe musaenda kubasa. Nyange uchida Mugabe kunyange usimaumbi, usaenda kubasa nekuti zuva rakasvarwa Mugabe. Rinotipei zuva iro? Akatitorera 37 years zvekuti tigadzire upfumi hwedu. Taakuda kuwaka upfumi hwedu, hatisi kuda kudisturbwa nazvo.